Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wechishanu mbudzi 15 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosaina mutemo weMaintenance of Peace and Order Act kana kuti MOPA kuti uchishanda. Vashandi vehurumende vopiwa mabhonasi mazuva nemwedzi yakasiyana zvosiya vamwe vachichema-chema. Makore maviri apfuura nhasi mauta anoramba kuti apidigura pachigaro vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe achiti ari kuda kubvisa matsotsi akavakomberedza. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi nezuro vakasaina bhiri rekuchengetedzwa kwerunyararo munyika reMaintenance of Peace and Order Act kana kuti MOPA kuti uve mutemo. Mutemo uyu uri kutsiwa mutemo wePublic Order and Security Act kana kuti POSA uyo wanga uchishandiswa munyika mushure mekudzikwa kwawo muna 2002. Vakawanda vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevanopikisa hurumende vari kushoropodza mutemo weMOPA uyu vachiufananidza nemutemo waishandiswa munguva yeRhodesia weLaw and Order Maintenance Act uyo unonzi nevakawanda vaidzvanyirira vatema vairwira kodzero dzavo. Zvimwe zvezvikamu zvinonzi nevamwe zviri mumutemo uyu zvinotyora kodzero dzevanhu zvinosanganisira kurambidzwa, kuungana kwevanhu vasina mvumo yemapurisa, kupiwa masimba akawandisa kwemapurisa nemauto uye kumanikidzwa kwevanhu kutakura zvitupa. Nengo yekomiti yeparamende inoona nezvemutemo vari vebato reMDC vakutsatsa pulu avanomirira Nkulumani muparamende vanoti sebato vanopikisana nemutemo uyu zvikuru sezvo uchimbonyikidza vanhu.
MOPA iyoyo kana takaitarisa isusu tikuona senge usiri mutemo uri right. Pawakapinda muparamende ndandivepo ndichidibheta mutemo iwowo. Kune zvinhu zvakaita semakodhoni kuti mupurisa anogona kumisa munhu womusunga zvakawanda zvakabviswa, asi mutemo iwowo wakasara uri mutemo wekuti vanhu havabvumidzwi zvokuratidzira. Tinoziva kuti kana vanhu vane nzara vanofanirwa kuchema kuti vaudze ivo vari mugovernment kuti vane nzara. Ukabvisa izvozvo vanhu vanofa nenzara vasingagone kuchema. Hazvisi zvinhu zviri kuitwa nemagovernments ari kuenderera mberi, zvinhu zvaiitiwa nehurumende yevarungu yaidzvinyirira vanhu pasi. MOPA iyoyo ichaita kuti vanhu vavhote vasiri free, ichaita kuti vanhu vasavhumirwe zvokutaukwa. Iko zvino ndichitaura kune vanhu vakonvictwa kuchizi vanga vachidemonstrayo chiita chii. Saka mutemo usiri right, mutemo wakashata zvikuru.
Asi imi sekomiti yeparamende inoona nezvemutemo makarega sei mutemo uyu uchipasiswa?
Komiti zvainoita inoenda kunonzwa vanhu vari kuti chii, yonyora ripoti yekuti vanhu vati chii, yopa ripoti iyoyo kuparamende. Komiti haizi iyo inoita mutemo, paramende yakagara vanhu variko vese ndivo vainoita mutemo. Harisi basa rekomiti kuti rimise mutemo kuti upfuure.
Tinonzwawo kuti mutemo iyoyo richiri bhiri rakambopikiswa neParliamentary Legal Committee. Zvakazogadziriswa here zvaiipikiswa imomo?
Zvaipikiswa zvimwe zvacho zvakagadziriswa kodzwa zvakawanda hazvina kugadziriswa. Saka ndiko ndichiti bhiri iroro ibhiri risina kumira zvakanaka. Munoziva kuti kuparamendi kana zvinhu zvichiitwa kunovhotwa ka. Saka zvinobva kuti vakawanda vakavhotera bhiri iroro. Ndakamiririra bato reMDC semunhu akamirira parliamentary ndigana fezi. Harisi bhiri rakamira zvakanaka, ibhiri richafanirwa kuti nerimwe zuva ribviswe vanhu vabvunirwe kuti vademonstrate vataure zvinhu zvinovakanganisa.
Vanga vari nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvemutemo vari vebato reMDC vakutsatsapulu avo vanomirira Nkulumani muparamende vari parunhare muBulawayo neStudio 7. Nhengo yeZANU PF Central Committee vaBelief Gaule vaudza Studio 7 kuti mutemo uyu wakanaka chose uye kuwandutswa kwawo kunoratidza kuti hurumende yavaEmerson Mnangagwa yakazvipira kushandura mitemo yose yaidzvinyirira vanhu yaishandiswa nehurumende yavaRobert Mugabe. Asi izvi zvinopikiswa negweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vamarufu mandewere avanoti changoshandurwa chete pamutemo uyu mazita sezvo usina kusiyana nemutemo waishandiswa munguva yerudhizha navaIan Smith.
Zano iri nderekuda kungoedza sekuonekwa sepane kuchinjwa kwemutemo inodzvinyirira yanga iripo yePublic Order and Security Act. Asi chinonge changochinja ipapo izita chete rekuti yava nezita idzva. Zvinhu zvose zvanga zvichiramba zvichinetsa mudumbiro rePublic Order and Security Act rangodzorerwazve kumutemo mutsva uyu. Zvakare ukaona mutemo mutsva uyu haunyanyi kusiyana nemutemo waivako waidzwe Loma yanga iriko munguva yaSmith. Hazvina kumbonyanya kusiyana. Saka semaonero angu hapana achaningati chachinjiwa mubva mumutemo uyu tingatifadza sezvataa takatarisira.
Pane vamwe vanogonawo kuvhunza vamandevere kuti chii chakaipa kuti mutemo uyu unge uripo kana vana veZimbabwe vachingoteedzera mutemo wenyika.
Semaonero atiri kuita maseenzeswa nezvaitwa mutemo iyi mukaongorora nekuona zvose zvanga zvichiitika kubva pakapinda hurumende itsva ende patakaita maelections edu paakangopera muna July 2018 muchaona kuti pane vana veZimbabwe vanga vachida kutaridzira nguva dzose murunyararo. Asi muchaona kuti hurumende iri kuita kuti vanhu vasakwanisa kunge vachitaridzira murunyararo vachishandisa mitemo iyoyo kudzvinyirira vana veZimbabwe vasataridzira. Vana veZimbabwe vanoda kutaridzira nekuti mararamiro avava kuita nezvekuita upenyu mazuva ano vanenge vaida kuratidzira kuhurumende yavo vachikumbira kuti hurumende yavo iongorore zviri kunetsa. Asi nekuda kwemitemo iyi matarisa ati kuzvikondera iko zvinoizvi vanhu vebato rinopikisa vanga vachida kuratidzira gore rose rino asi vachitadziswa kutaridzira. Noda kuti pane mitemo inenge ichinzi teedzerai mitemo wakati wakati wakati. Mitemo yacho mukangeredza haiteedzereki kana kuti tichiri katevedzerwa vanongorambidzwa zvakadaro. Vanhu munoona vachiri vanokwanisa kutaridzira vanenge vari vanhu vebato rinotonga reZANU-PF vamwe vese havabvumirwi kutaridzira.
Pane zvimwe zvichakwanisa here kunge zvichiitwa nei vanenge vachipokana nemutemo uyu?
Zvinenge zvava kutokwanisa kutozoitika ndezvekuti magweta nevanhu vanoizvovuda kodzero vanofanira kuchallenja mutemo uyu kuti mamwe maprovinensi arimo kana kuti zvimwe zviri mutemo inu zviri kunze kweumbiro remutemo inonzi Constitution of Zimbabwe. Ndo chete chinenge chasara bhikozi umbiro remutemo weZimbabwe rinoti munhu wese ane kodzero dzake dzekuratidzira murunyararo. Saka chinenge changosara ndechekuti vanhu vanokwanisa kuenda kudare guru remutemo reConstitutional Court.
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vamarufu mandewere vari parunhare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Vana mukoti vekanzuro yeguta reHarare neZuro vakazivisa kuti havasi kuzodzokera kumabasa kana mari dzemihoro yavo dzisina kukwidzwa zvichienderana neuremu hwedhora rekuAmerica. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavakaita nevatori venhau muHarare, mutungamiri weZimbabwe Urban and Rural Council Workers Union vasimba Rashe James Tafire Nyika vakati mari iri kutambirwa nevashandi vekanzuro ishoma zvikuru zvichienzaniswa nemamiriro akaita zvinhu munyika.
Dzimba dzekugara havachakwanisa kunge vachibhadhara. Dzimba dzekugara dzinova dzimwe dzaakuchajwa nemaus dollars, dzimwe dzacho inenge iri according to interbank rate. Chekudya mumashopsi, tikapinda mashopsi anana ok, tikuona kuti chekudya chakwira. Havachakwanisa kana kutengera mwana gaba redovi chairo nekuti ikonoi iri kuita $37.
Vatafire Nyika vakati vanoda kuti kanzuru ivape mari zvichienderana neuremu hwedhora rekuAmerica kuitira kuti zvinhu zvivarerukire uye kuti vakwanise kuenda kubasa.
Chikumbiro chatanga tinacho kuvakuru vekanzuru ndechekuti vakwanise kunge vachipa manesi mari according to interbank rate kuti vakwanise kuita kufambira mberi neupenyu.
Vatafire nyika vakatiwo chinonyanyovarwadza ndechekuti pamari shoma yavanotambira iyoyo haiuyi nenguva.
Pamusoro pezvo mari iyoyo inouya inobhadharwa pavada pazuva ravada. Mushandi weguta anova iye mukoti haana kana urongwa hwekuti angazive kuti izvozvi kuvabvunza kuti uchatambira rini havana zuva.
Mumwe mukoti amai yeukainyamunga vakatiwo pavakasangana nedambudziko rekukuvara kumwana wavo vakatadza kana kubhadhara mari dzaidiwa kuchipatara.
Akadislocate a joint reparuoko parist, akatyoka uye zvemabhonzo maviri anosabuta ruoko rinova iyo radius and ulna. Saka kuti mwana awane treatment akaenda kuwest end. Consultation chete yekuti aonekwe naorthopedic surgeon yaida $5,000. Kuti aitwe operation zvayo yekuita paruoko kuti mwana ruoko rwake rupore zvakanaka MUA ne K-wiring yaida $15,000. Saka izvi zvakabva zvanyatso kundiratidza imwe picture kuti haisi nyaya yekuti inyaya yetransport yekuenda kubasa chete, inyaya yekudya chete, inyaya yekugara. In terms of makana patasvika padambudziko rokuti paitika emergency warwarirwa, ndipo paunoona kuti unogumirwa zvakanyanya nemari yatiri kutambirai. Mari yatiri kutambira zveshuwa imari shoma shoma tichikombeya nezviri kuitika munyika yedu.
Mutauriri weguta reHarare vaMichael Chideme vanoti kanzuro yavo iri kushushikanawo nekusakwanisa kuenda kubasa kwavana mukoti, vakati vari kuita hurukuro navo kuti vakwanise kuona kuti dambudziko iri ringagadzirika sei.
HeHarare riri kuramba richiita hurukuro nemanesi kuti tiwane patinosangana kuti basa rekurapa varwere rienderere mberi. Guta riri kutoshungurudzikana kwazvo nekushushikanawo kuri kuita manesi vachitaura kuti vava incapacitated havachakwanisi kunge vachiuya kubasa. Idambudziko riri kutariswa nekanzuro mazuva ose. Kanzuro iri kutaura nevamiririri vemanesi kuti pange pachiwanikwa yatingati pachirungu solution.
Kusaenda kumabasa kwavana mukoti vekanzuro uku kunoitika panguva imweyo vana chiremba vasiri kuenda kumabasa vachichemawo nemari dzemihoro dzavari kuti ishoma zvikuru. Izvi zvasiya varwere vachichema-chema nekushaya kodzero yavo yeutano muzvipatara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Hurumende yaburitsa nhasi mazuva achatambirwa mabhonasi egore rino nevashandi vayo vose, ichiti vari muchiuto, muchipurisa pamwe neveutano vanotambiriswa mari dzinhasi. Vadzidzisi vanonzi vachawaniswa mari dzemabhonasi avo nemusi wa17 zvita unove mwedzi unouya, kuchitiwo vamwe vashandi vehurumende vese vachinzi vanotambiriswa musi wa20 zvita. Mashoko aburitswa nebazi rezvekuburitswa kwemashoko anoti mushandi achapiwa mari iyi pachitariswa mari yaanotambira pamwedzi pamwe neyekubatsirikana nepekugara uye pakufambisa. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa sezvo vanzi vanga vari mumusangano. Asi sangano rinomirira vamwe vashandi vehurumende reApex Council rinoti harisi kufara neurongwa hwekuti vashandi vanopatsanurwa pakupiwa bhonasi sezvo izvi zvichiomesera vachapiwa mari dzavo mwedzi unouya. Munyori weApex Council vaDavid Dzatsunga vanoti vashandi vachatambiriswa mari idzi muna zvita vachidziwana dzisisina simba rekutenga zvakawanda nekuda kweinflation.
Iri danho iri hatina kuritambira zvakanaka nokuti mamiriro akaita zvunhu nezveufumi munyika. Zvazvinoreva ndezvekuti vari kutowana bhonasi ndovari kutoriwana mwedzi unouyo. Mwedzi unouya rinenge ranguva inenge yangova mhepo nokuti zvinhu zvacho makwiriro azviri kuita. Zvinoreva kuti patinozowana bhonasi vamwe vedu isu vanokusanganisira varayiridzi navamwe vacharivana muna December rinenge risina charichatenga bhonasi iroro.
Saka mune matanho amurikutorera
sezvamunoziva, takambozama kuti tipe nhunha dzedu kuhurumende tikabudisirwa mapurisa. Saka izvozvi takutofungawo kutotorawo dzimwe nzira dzatitangotora mushure mekunge tasangana sevashandi kuti todini kuda kuti tawana vanotinunura kuda kuti tataura namamwe masanganowo makuru anogonawo kupindira asi izvozvi handingagoni kutaura kuti tichafamba sei nokuti hatisati tagara pasi kuti tione kuti tozvifambisa sei.
Vamwe vanoti dambudziko rine vashandi vehurumende nderekuti hamutaure nezwi rimwe chete munguva dzinenge dzakaita saidzodzi dzatingati dzamunenge makaomerwa. Imi munoti nemashoko aya?
Iko zvino handifungi kuti pane sangano revashandi vehurumende risiri kutaura zvakafanana. Musi watakarambidzwa kuratidzira taatiri tose nevamwe vanga vasiri kuapex council vakauya nokuti nyaya ndiyo imwe zvatinosangana nazvo ndizvo zvimwe zvitoro zvatinotenga ndizvozvo saka zvinotitambudza ndizvo zvimwe chete saka hapana kuti mumwe munhu unogona kuchema umwe ake anogona kuzhamba moto wopfikura asi vanhu vose vari kuchema.
Saka munotarisira kusangana riini semasangano evashandi kuti mubude nechisungo?
Ndinotarisira kuti pasvondo rinouya iri papapa panofanirwa kuti paite musangano wokuti tione kuti tozvifambisa sei.
Nyaya hombewo yanga iripo ndeyekukundikana kuenda kumabasa kwevashandi nenyaya dzekushaya mari yaakunzi incapacitation. Zvii zvamaitawo kusvika pari nhasi?
Zvinoitika paincapacitation isusu takatora danho rokuti tinozivisa gurukuta guru rezvemari negurukuta guru rezvavashandi kuti vazive maererano nepetition yataida kuita musi watakazorambidzwa nemapurisa. Patinosangana ipapo tichitaura nebhonasi tongozvirovera musaga rimwe chete.
Vanga vari munyori weapex council vadhefti dzatsunga vari parunare muHarare nestudio 7. Vanhu vakawanda vanoti hurumende yava Emmerson Mnangagwa iri kutadza kuita zvayakavimbisa mushure mekunge vaimbowe mutungamiri wenyika mushakabvuva Robert Mugabe vabviswa pachigaro nemauto. Asi hurumende inoti iri kurwisa zvikuru kugadzirisa zvinhu munyika. Mutoro wedu wenhau ari muJohannesburg kuSouth Africa Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Mwedzi uno makore maviri apfuura vanhu vakaita chipatapata vachitsigira kubviswa panyanga kwava Mugabe nemauto vaine tariro yekuti upenyu hwavo huchaita zvakanaka. Asi mushure memakore maviri vamunangagwa vari panyanga upenyu hweveruzhinji huri kuramba huchioma zvinhu zvichidzikira munyaya dzezveupfumi uye munyika muine godo rezvematongerwo enyika pakati pezanupf nemdc inotungamirirwa navanelson Chamisa. Imwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika pamwe nekodzero dzavanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa Mavhinga vanoti utongi hwavamunangagwa hwaisa nyika mumadhaka uye hwasiyana zvikuru neutongi hwavamugabe.
Zvino patiri vakawanda vari kutaura kuti vedwe makanga maona apa takapemberera shavi tichiti mudzimu kupemberera ng'anga yakazobata mai. Ndo zviri kutaurwa nevazhinji vari kureurura kuti vakaona izvi vashoma. Asi nekudaro tinongoti ngatirambei tichisimbisa shoko rekuremekedzwa kwekodzero nekutaura kuti kushandiswa kwemasimba zvakapfuuridza zvisiri pamutemo haisiyo nzira yekutungamira nyika.
Vamavhinga vanoti ivo nevamwe vavo vashoma vakashorwa zvikuru nekupikiswa kwavo kutorwa nechisimba kweutungamiriri nemauto.
Ini nevamwe vashoma tisu takakwanisa kutaura kuti kwete zviri kuitwa hazvisi pamutemo hazviremekedze bumbiro remutemo renyika uyezve zviri kutanga tsika yakaipa inogona kuzoremera vana vezimbabwe. Ndakataura ini kuti zvinokosha kuti chiitiko ichi chisiri pamutemo chaitwa kudaro panofanira kuti pange paine zvakatarwa zvinobatika zvinodzorera nyika kuti itungamirwe pasina kushandiswa kwemasimba echiuto. Izvi zvakaita kuti titukwe nevakawanda vanga vasina chiono chemberi.
Muzvina fundo pachikoro cheCape Peninsula Professor Trust Matsilela vanoti zvavakubuda pachena kuti matongero ava Mugabe aive nane pana vamunangagwa.
Kana tikaongorora mamiriro eupfumi, economy, social and political kubva 2017 November, tonyatsoona kuti Zimbabwe yadzokera kumashure chose. Pavakapinda vamunangagwa vaipromisa zvizhinji kuti aiwa sarudzo tichadzita zviri free and fair, vanhu vachawana mabasa, vada kudzoka vari kudiaspora vanogona kudzoka kumusha, maopportunity anenge awanda, makambani achauya, tichaita rejoin vana Commonwealth. Zvese zvavaivimbisa izvo hapana kana chimwe chete chabuda hacho. Ndopaunonyatsoona kuti muromo wavharirwa nerwizi. Zvavaipromisa kana one kukatarisa economy, things are now worse than they were under Mugabe.
Mumwe mudzidzisi pachikoro cheTswane University of Technology, Dr. Ricky Mukonza, vanotiwo vanhu vaive netarisiro yekuti vamunangagwa vachadzidza kubva mukukanganisa kwakange kuchiitwa navamugabe.
Kore maviri chitwe chaitika, tirikutoona kuti vakapinda pachigaro chavamugabe vamunangagwa netimu yavarotonga nayo vana kana chishanduko yavakaunza muZimbabwe. Hongu pane zviviri zvitatu zvinongoonekawo kuti vakashanda, asi zvizhinji zvanga zvakatarisirwa navana veZimbabwe hazvina kushanda. Kana zvaitoshanduka, zvaitoshanduka zvichiwedzera kuipa, zvinova izvo zvanga zvisingatarisirwi navana veZimbabwe.
Vamukonza vanoti zvinorwadza nekunyadzisa kuona hurumende yavamunangagwa ichidzikisira nyika pamwe nemagariro evanhu. Unove munongedzo wekuti vamunangagwa havasi kuziva zvavari kuita.
Handizivi kuti chii chingaitike iye zvino, nekuti zvinoita sekuti hurumende iripo yavamunangagwa haina mumwe muitiro wainonzwisisa panyaya dzezvematongerwo enyika kunze kweizvo zvaingoitwa vamugabe vachiripo. Na ndichitotarisa sezvandataura pekutanga, vanenge vari kutowedzeredza kuipisa zvataitarisira kuti zvichange zvaapo, zviri kutowedzera kushayika. Kuzvipatara mishonga hakuna, mari hadzisi kubatika, vashandi vatowedzera kuda varombo. Saka zvinhu zvese zviri kungodzikira, upenyu hwevana veZimbabwe huri kungodzikira. Saka chinhu chinosuwisa.
Tauriri weMDC mudunhu reJohannesburg vaInnocent Tsingo vanoti vanowirirana neruzhinji panyaya yekuti vamunangagwa vaisa nyika mumadhaka.
Hapana chokupemberera chatingati chakaitwa nehurumende yavamunangagwa chinobatika, chinooneka. Tingatoti upenyu hwevana veZimbabwe hwatowedzera kudzikira kudarika panguva yakanga ina vamugabe.
Asi gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti Zimbabwe yatove pamusoro-soro. Amai Mutsvangwa vanoti vamunangagwa vari kuita mashiripiti nekuunza mari itsva, kushandura dzidzo, kuderedza uori, kugadzirisa nzira pamwe nekuunza magetsi. Amai Mutsvangwa vanoti zvimwe zvakaitwa kana zvichiri kuitwa nehurumende yavamunangagwa zvinosanganisira kuumba nekugadzirisa ukama nedzimwe nyika, kusimudzira migodhi yezvicherwa zvakaita sendarama, lithium, platinum, diamond nema asbestos. Kunyange hazvo amai Mutsvangwa vari kuti hurumende iri kuedza zvikuru kugadzirisa zvino, vashandi vakawanda munyika vanoti kunyange hazvo vari kutambira mihoro yavo mwedzi wega wega, havachakwanisi kuenda kubasa sezvo mari yevari kutambira isiri kuvakwanira mukurarama kwavo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa. Ndini More Blessing Munjoma.
Nengo dzebato reZANU-PF dziri mukomiti inoona nezvemashandisirwo emari nehurumende dzatadzisa kunzwikwa kwedivi rekambani yeSakunda Holdings, iyo iri kupomerwa mhosva yekupiwa mari inodarika mabhiriyoni mashanu emadhora ekuAmerica zvisina mvumo yeparamende. Nengo idzi dzinoti hadzicherechedzi vatendai biti sasachigaro wekomiti, sezvo bato ravo risingacherechedze vaEmmerson Mnangagwa semutungamiri wenyika. Godwin Mangudla anotipa nyaya iyi.
Nengo dzeZANU-PF dzinoti dzicharamba dzichiita izvi kudzamara dzanzwa pfungwa dzekomiti inoona nezvekufambiswa kwebasa reparamende yeStanding Rules and Orders Committee, iyo inotungamirirwa nemutauri weNational Assembly vaJacob Mudenda. Muumiriri weBuyera Central muNational Assembly vaMatthew Nyashanu vatsinira kuti iri ndiro danho ravatora senhengo dzeZANU-PF. Komiti yePublic Accounts yange ichifanira kunzwa kubva kubazi rezvemari nekambani yeSakunda Holdings pamusoro pekushanda kushandiswa kwemari inodarika mabhiriyoni mashanu emadhora ekuAmerica zvisina mvumo yeparamende muna 2017 na 2018, asi izvi hazvina kuzoitika. Uye kunyange papiwa zvimwe zvikonzero zvaita kuti komiti isaendere mberi nebasa, danho raitwa nenhengo dzezanu PF ndiro raita kuti musangano usaenderere mberi. Imwe nhengo yekomiti iyi uye vari mumiririri weNorton Vatemba Muliswa, avo vasina bato ravanomirira inhengo yekomiti iyi, uye vati nhengo dzezanu PF dzabvunza vabiti kuti sei dzichifanira kuramba dzichivacherechedza asi ivo vasingacherechedzi mutungamiri wenyika uyo anove nhengo yeparamende.
Sei tichifanira kukucherechedza imimi vabiti muri ipapo asi hamuye? Budget hamuna kuteerera asi muda kupreside over this. Vabiti sachairman vazvitambira zvakanakisisa, vakati ano ndidzo pfungwa dzenyu, ngatitaurei. Vakataurawo vezanu PF vakakumbira kuti taura kuitawo kokas yedu kunze. Vakabuda vakadzoka vakati aiwa, isusu taane position, musangano haungaende mberi nekuti imo munopiwa party position, tapiwa party position. Yeah, saka zanu PF yakauya ine rori nejecha nesiment, noti jecha chete. Saka kubva vazvidira jecha nesiment, saka ndozvazvoitika zvikazonzi orait kusvika SRC yaresolva kuti zvinofamba sei, zvozewa komiti yange neberi.
Vamuliswa vati zvakuitwa nezanu PF neMDC zvave kukanganisa basa reparamende, uye vanoona sekuti zanu PF neMDC dzinofanira kuita zvido zvevanhu zvekugadzirisa matambudziko akatarisana neveruzhinji. Vamuliswa vati vanotsigira danho ratorwa nenhengo dzezanu PF.
Legitimately, zanu PF have got a strong reason, and I think MDC strategy yao haisi kushanda, nekuti uku munotora mari muenda Victoria Falls, mopiwa mari kubudget, minister of finance otaura amucontribute, kasi mozoenda kumakomiti uku futi zvakare president hapana chavakataura. Ndazobvunza mabiyanga amwe kuti saka president wakasvika parufu munosumuka furi muchienda here?
Asi mutungamiri wenhengo dzeMDC muparamende Muzvare Tabhita Kumalo vaudza Studio 7 kuti nhengo dzeMDC dzakasarudzwa nevanhu kwete nezanu PF. Vati nhengo dzeMDC hadzina kunge dziri muparamende nekuti dzainge dzaenda kurufu rwedzimwe nhengo dzebato iri. Vatiwo hapana mutemo unosungira kuti nhengo dzeparamende kuti dzinge dziri mudare zuva rega rega. Panyaya yekuti vasaremekedzi vamunangagwa, Muzvare Kumalo vati ichi chisungo chakaitwa pakongresi yebato ravo, uye nhengo dzeparamende dzeMDC hadzina simba rekusandura chisungo ichi. Zvichakadai, mumwe mukuru mukambani yeSakunda vamberi kwazvo Chitambo varatidza kusafara kuti musangano wekomiti iyi waparara vasati vapa umboo sezvo vange vauya kuparamende nhasi.
Clerk of the committee, I think baba vanonzi ratsakatika kana mambo, ndoda kuti muzive kuti ndanga ndauya zvikanzi hwengu mauya henyu, asi komiti haisisiri kugara dare rayo zvanhasi. Pane zvataurika mukomiti imomo zvaita kuti dare riparare, vachazokuudzai kuti mozouya riini.
Sakunda Holdings ndiyo imwe yemakambani akabhadharwa mabhiriyoni emadhora nehurumende, asi mari iyi yakashandiswa zvisina mvumo yeparamende. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Pamutambo uri kutambwa izvino nechikwata chemawarriors we2021 Africa Cup of Nations kuNational Sports Stadium pari zvino uchiri Mangange, Zimbabwe 0 Botswana 0. Vateereri, musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa kana upenyu hweveruzhinji hwashanduka. Takatarisa kuoma kuri kuita zvinhu munyaya dzemari munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanosaina mutemo weMaintenance of Peace and Order Act kuti uchishanda. Vashandi vehurumende vopiwa mabhonasi mumazuva nemwedzi yakasiyana, zvosiya vamwe vachichema-chema. Makore maviri apfuura nhasi, mauto anoramba kuti apidigura pachigaro vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe achiti aida kubvisa matsotsi akanga akavakomberedza. Tava tashuka kumagumu chirongwa chedu chanasi. Iwa inesu zakare mangwana. Anokuone kai, ndini wenyu, jonga kandemiri, ndokusia emina Praxidis Jeremiah.
So kuhisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 15 lwezi 2019 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Umthetho lo muvi ukwedlula iphosa ngenxa yokuthi iphosa ibivumela ukuthi nginje ngimember of parliament nxa ngifuna ukuyakuzwa abantu ukuthi bathini kumbe befuna ukuthi ngizokhuluma labo bangibize bangibuze ukuthi ngicabangani njalo bangitshela ukuthi bafisani.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usayinayo ephasisa umthetho owe Maintenance of Peace and Order Act MOPA kodwa usolwa ngababandla eliphikisayo labenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu.
Inkohlakalo ekhona phakathi kwelizwe ayisiyo nto yokudlala ukuthi usungayihlanganisa kuloko kwamukela lokungamukeli utendayibithi inkulu kakhulu kulalokho ilizwe liqedwe ukusela liqedwe ukugebengu ubona kwami kube indlela yabo yokubalekela ukugebengu okuchaywa ngamaripoti lawo.
Amalunga ekomiti ebona ngokusetshenziswa kwemali kahulumende yaweZANU-PF athi akayimukeli uMnumzana Tendayibithi njengomgcini sihlalo wabo njengoba abebandla lakhe le MDC bengemungeli umongameli Emmerson Mnangagwa njengomkhokheli welizwe. Kuthi ke kuwoza Friday liviki leqembu leInsiza Express Band elicula umdumo wechibilika abanye besithi bebiza irumba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesayine umthetho we Maintenance of Peace and Order Act MOPA ukuze uqale ukusebenza kulandela ukupasiswa kwawo edalele eParliamente. Umthetho we MOPA uzathatha indawo yomthetho we Public Order and Security Act PORSA ona owesulwe nguhulumende ngoba ubusolwa ngabanengi besithi wephula amalungelo oluntu. Kodwa ezinye ingcithi kwezemithetho labebandla eliphikisayo yeLMTC bathi umthetho omutsha lo mubi kakhulu ukwedlula owePOSA ngoba upha amapholisa amandla aphindiweyo okwalela abantu ukwenza imihlangano. Umeli wenkulumane edalela eParliament njalo elilunga leMDC uMnumzana Kucacaphulu yena olilunga lekomiti yedalela eParliament ebona ngezemithetho uthi bayawusola kakhulu umthetho omutsha lo ngoba usuvimba lamalunga edalela eParliament ukwenza imihlangano ebevunyelwa yiPOSA.
Mina mbona ngazana umthetho lo muvi ukwedlula iphosa ngenxa yokuthi iphosa ibivumela ukuthi nginje ngimember of parliament nxa ngifuna ukuyakuzwa abantu ukuthi bathini kumbe befuna ukuthi ngizokhuluma labo bangibize bangibuze ukuthi ngicabangani njalo bangitshela ukuthi bafisani. Ngaphansi kwemopa angivunyelwa ukukhuluma labantu kuconstitution yami ngingathiwanga imvumo ngamapholisa. Siwubona ungumthetho omubi kakhulu. Abantu kathesi balambile babulawa yindlala kulobu menemene lezingundengunde kubompilo ngale abantu kwabaqhatshwa. Nxa kunjalo abantu kumele bavunyelwe ukuthi baphume bangene esitrikini babhale bakhulume santando besitsho ukuthi okungabajabulisiyo kuyini njalo besitsho ukuthi uhulumende usebenza kuhle kumbe kasebenzi kuhle njalo bechothoza nxa kuyikuthi bafuna ukuchothoza uMP bafuna ukuchothoza ukhansela babe namandla okuthi babe nenkululeko yokuthi bangene esitrikini bachothoze. Umthetho lowo ulapha ukuthi uvale abantu umlomo ukuthi bangakhulumi okhulumayo ukuthiwa uyathathwa abotshwe avalelwe ejele.
Kodwa abanye bangabuza babaphulu ukuthi lizakhonona kanjani njenge MDC lina lalikhona kukomiti ekhangelane lezemithetho lawuvumela njalo upasiswa lomthetho etalele eParliament.
Okwakuqala babe bephambanisa ukuthi bazengaqedisisi bengazwisisi ngoba icommittee kayisiyo epasisa umthetho. Icommittee kayilawo amandla okupasisa umthetho. Ikukhona ekwenzayo ukuletha ibill ebantwini ibatshela ukuthi umthetho uthini. Kodwa abapasisa umthetho yindlu yonke igcwele omunye lomunye evotela lokho akukholwayo. Bakhona ke abaningi okuyibo abavotelwa ukuthi umthetho lo ocindezela abantu yiwo abawufunayo ngoba abafuni ukuthi abantu bakhulu. Bese kusiba labanye abavotela ukuthi umthetho lo umuvi ungahamba ekhangela uzathola ukuthi kwavotwa nxa ufuna ukukhangela uyahamba ekhangela ukuthi MP wakho wavota esithini. Mina angisuye MP owavotela khona lokho njalo ngizaqhubeka ngesitsho ukuthi ngumthetho omubi ozafuna ukukhishwa ulungisiswe.
Mnumzana Kucacaphulo ngumeli wenkulumane edalele eParliamente njalo elilunga le MDC limuzwe ixoka lapho ecingweni lontungameli Nkomo owe Studio 7 ekhona ngale engakobulawayo. Untungameli uthi niphinde waxoxa njalo lelunga lezano PF Mnumzana Believe Gawule yena othi ukuguqulwa kweposa kuveza sobala ukuthi uhulumende kuzimisele ukwesula yonke imithetho emibi.
Akula lizwe lingalamthetho yazo. Elizwe lemthetho emelivikele. Esakubonayo laphana ngabo January abantu bedinza ama properties lani. Kumele ikhulumende izame ukuvikela abantu ivikele lempahla zabantu. Ngokunjalo imthetho enjengayo le iyabifanele mntungameni ibe khona.
Kodwa abanye bathi akula mahluko phakathi komthetho lo lephosa yonke iyacindezela yephula amalungelo.
Ha iposa yayimbi kakhulu ntungameli. Ya kulanto yayimbi njengeposa, iposa yayimbi kakhulu. Singabe siyilinganisa imithetho le leposa ngoba kususwa yona iposa sokufakwa imithetho efanele abantu. Liyani iposa ingafanelanga abantu liyani imithetho enjani?
Ngezinye indlela awubona amapolisa esebenzisa lumthetho ukuhlukuluza abantu ngendlela abesebenzisa ngayo iposa.
Ntungameli ngaphansi kombuso kaMnangagwa akula police eliza hlukuluza umuntu. Ngakwezombangazwe kumbelani konke okunye ukutshengisela akula ngokunjalo vele izinto kodwa umthetho uyamele ubanjwe njengomthetho ngaphansi kombuso kaMnangagwa kodwa ukuthi amapolisa ahlukumeza abantu ngemithetho eminye ethize akusoze kutholakale khonoko.
Umnumzana Believe Gawule lilunga lebandla lezano PF uxoxele ntungameli Nkomo ekobulawayo. Direct from Washington, the voice of America. Ikomitee yedalela eParliament ebona ngokusetshenziswa kwemali kahulumende iPublic Accounts Committee namhla yehluleke ukuhluza udaba lwenkampani yeSakunda Holdings ngoba amalunga ezanu PF eyale ukuphatheka kuhlelo lolu esithi akasananzi umgcinisilelo wali committee umnumzana Thandai Biti owelilunga le MDC ngoba ibandla lakhe lisala ukunanza umnumzana Emerson Mnangagwa njengomongameli welizwe. Ikomiti kabithi le ibize iziphathamandla zeSakunda ukuthi ziyachazisela ukuthi amabhiliyoni amahlanu amadola akwele Melika okuyimali eyayiphiwa le inkampani yiReserve Bank of Zimbabwe ngomnyaka ka-2017 zayisebenzisa ngayiphi indlela lokuthi vele zayiphiwa njani libhanga elikhulu lelizwe ngaphandle kwemvumo yedale lePhalamende. Kodwa akusenzakalanga lokho ngoba amalunga ebandla lezanu PF ethe njengoba iMDC ingananzi uMnangagwa lawo akasamnanzi uBiti njengomgcini sihlalo wekomiti le. Okukhanya kucunule abezanu PF laba ikuthi amalunga eMDC ayalile ukuya edalela eParliament izolo ngesikhathi umphathi ntambo wezemali esethula uluhlu lwendleko kahulumende ibhajethi yomnyaka ozayo ngoba uMnangagwa ubekhona. Kodwa ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube uthi amalunga ezanu PF la akhanya ezama nje ukuvala imisebenzi yenkohlakalo etheswa inkampani yeSakunda yona elobudlelwane laleli bandla.
Benzeka bikakhulu udaba lokutshontshwa kwezimali inkohlakalo ekhona phakathi kwelizwe ayisiyo nto yokudlala ukuthi usungayihlanganisa uloko kwamukela lokungamukeli utendayibithi inkulu kakhulu kulalokho. Ilizwe liqedwe yibusela, liqedwe yibugebengu. Ubona kwami kube indlela yabo yokubalekela ubugebengu obuchaywa amaripoti lawo awePhalamende bakhetha ukucatha ngemva komunwe ngento engasebenziyo nje.
Abezanu PF laba benga kubega benga ingicho la wamanye ama komiti anga isiyo le kokelwa ngubiti. Kuyabe so kusichoni ke konapo ngube ngoba kuyabe kungasela lutolo nzagalayo etale le parlamente.
Yebo kuyabe so kusichukuti sekudlalwa nje parlamente. Okuzabe kusichukuti ivoti lika 2018 kalisasebenzi lutho. Abantu kuzabe sokudlalwa ngabo kungasazuzakali lutho ngoba phela lokho okwenzakale ku parliamentary committee i accounts committee i public accounts committee kusengachithekela wo wonke ama portfolio committee aphethwe ngabantu be MDC kumbe ngathi opposition kubuye kuchithekele kwamanye njalo aphethwe ngabezani PF kuthi ni parliament ingasasebenzi lutho kuze kuyefika ku 2023 kumele ke into yona leqathelisiswe kwazakale kubonakale ukuthi abantu abavotelwa kumele bayisebenze umsebenzi wokuphika ngabantu balwe nenkohlakalo bayachaya imithetho evikela amalungelo abantu bakhulise imkhonomo ukhatha abantu baphile ngendlela efaneleyo hayi ukuyakulwa izimpi zabantwana njengalokho esikubone kusenzeka ku public accounts committee
emthethweni ncube i committee kabiti le ivunyelwe yini ukuhambisa lolu daba emthethwandaba kumbe okwe parliamente kuphelela e parliament
Owe parliamente ngendlela yangakhona silalokho sithi separation of powers ukuhlukaniswa kwamandla abe parliamente nawabe executive la ama court inkantolo kayingeneli emsebenzini ye parliament ngaphandle kokuthi yona i parliament i committee kumbe i parliament sihambise udabo oluthile enkantolo
Umnumzana efidlela ncube ucubungula ezombusazwe uxoxe lento ngameli inkomo ekobulawayo Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930 13860. La ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Uzulu weZimbabwe uthi impilo isinzima ngamandla phansi wombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa kule kamuyi umnumzana Robert Mugabe njengoba intengo yempahla iqhubeka iqonga mihla ngemihla kuthi le mali lokhe ingatholakali emabhanga njalo isehla isisindo. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
So iminyaka emibili lokhu wangumongameli umnumzana Robert Mugabe wakhishwa esikhundleni kodwa abantu beZimbabwe bathi baluteza lenkume ngokuvumela umnumzana Emmerson Mnangagwa angene embusweni ngolwezi ngomnyaka ka 2017. Lokhu kubangelwa indlela isimo somnotho esibathwalise amagapha avuzayo nango phela abasenelisi ukuthenga ukudla okufana lesinkwa impupho amafutha lesepa yokugeza lokunye. Uphenyo lwezwe ngabe Studio 7 luveza ukuba isinkwa esasithengwa ngedola ngesikhathi sikaMgabe sesingamadola alitshumi lanhlanu kuthi impuphu yayingamadola amane isingamatshumi ayisithupha. Unkosikazi Grace Mpofisa kaMuzia Harare uthi xa kuqathaniswa inguquko yaba khona ngohulumende womanyano ngomnyaka ka-2009 lika-2017 kulo mehluko omkhulu.
Singakhangela ngesikhathi ngizasebenzisa o-2000 safika ku-2008 sase singani siyabonabona khona. Izinto zazivele ezinzima sasisizwa abazali bethu besithi hey akula mali akula kudla kulani wakuvele kunzima kodwa kuze kungene inclusive government laphana kwaba ngani kungcono so normally thina mase sikukompare sithi ha uMgabe wayengcono but sebesikhangela that period inclusive government ikho lapho kwakungani khona izinto zingcono ngoba babencedisana
lokhu kusekelwe ngumnumzana John Ncube othi uhulumeni kaMnangagwa wehluleka khona ukunakekela izisebenzi zakhe.
Ngesikhathi sikaMgabe kwezomnotho welizwe, ngizakhuluma ikakhulu ngikhayele labo abasebenzela uhulumende abasithi ngama-service servants. Sithe sikhula thina abazali bethu bebekhushinwa nguhulumende nxa kungaba le-inflation, uhulumende bezama imizamo ukuthi ancedise abantu. abamsebenzelayo. Kodwa kathesi sikhangela ukuthi i-economy inje, imbi inje, uhulumende akulanto ayenzayo ukuncedisa ama-civil servants, ama-salaries lonke emeone ndawo.
Kodwa omunye umbalisi uNkosikazi Thembeni Dube uthi umgabi wayengcono kakhulu kulo mnangagwa ngoba wayesithi nxa ungabanzima ikhulume labosomabhizimusi.
Mina ngokunanzelela kwami ngibona ukuthi khona hayi umgabo bengcono kakhulu kulo mnangagwa in every aspect. Khanyela kathesi ama-prizes akhwele nge-more than 2,000%. Cooking oil ngo-2017 ibiyi-$2.85, kathesi iyi-$60 2 liters. Impuphu i-5 kg ibiyi-$3, kathesi iyi-$40 i-5 kg. Ama-prizes akhwele kakhulu and yena is just a quiet leader. Uthule akakhomenti, kakhulumi lutho, kumbe ukuthi azwakale ukuthi kanti yena vele umi ngaphi ngento lezi ezenzakalayo akakhulumi. So vele hayi umgabo wayengcono in every aspect.
Kodwa umnumzana Tafazwa Sibindi uthi indiwo yaseZimbabwe zabangelwa yibo bobabili umgabo lomnangagwa, ngakho ke kunzima ukuthi umnangagwa azilungisise.
Ukubuya kukamnangagwa ngenembusweni kulethe ubunzima obukhulu kakhulu kuZulu weZimbabwe, ikakhulu inotho yethu siyananzelela ukuthi isiqhubekele phambili isiwa okwesekubangele ukuthi intengo yinto yonke nje elizweni qonge kakhulu ukuthi uZulu engasayinelisi ukuthi athenge lutho ezitolo.
Umnumzana Mabutho Omoyo, ilunga leZANU-PF, uphambana labanye esithi kumele abantu beZimbabwe babekezele ngoba imizamo yokuvuselela umnotho ingaba buhlungu okwakhathesi, kodwa kwelizayo izanceda.
Yebo, isimo somnotho lemizamo efakwa ngobaba umnangagwa khathesi hayi imizamo emihle sibili, imizamo elekusasa, asomzamo yokujabulisa abantu khathesi ukuthi eziswini bebe besuthi kodwa kusasa kungelanto ezaphuma. Lokho siyakubonga sibili ngoba watsho engena wathi indlela esesiyithatha izaba lobuhlungu, izaba lobuhlungu, kodwa ngemva kobuhlungu kuzaba lempila kahle. So yikho lapho esikhona kathesi sesebuhlungwini, but hayi sesilanda emaphethelweni. Akufani lesikhathi kusabusa ubaba uMgabe owayengafuni ukuthi ezwa abantu becomplaina, wayevele athatha ama-shortcuts ambambathe kungani into ziyahamba khona into zingahambi.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube usephumele uhlelo lwe-Transitional Stabilization Program TSP athi luzanceda ukuvuselela umnotho eminyakeni emlutshwane elandelayo. Iingcwethi zezenotho zithi kuzakuba nzima ukuthi lolu hlelo lulethe inguquko ngoba imali yelizwe iqhubeka isehla isisindo ngesiqubo esesabekayo ngemva kwenyathelo lokuma ukusebenzisa idola leMelika. Ngimele istudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bhebhe.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela osokwenzakele eminyakeni emibili edluleyo lokhu kwakhutshwayo embusweni owayengumongameli uMoyimi uNomzana Robert Mugabe ngabebutho kufakwa umongameli Emmerson Mnangagwa. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni, lingenelani kuhlelo. Singakaye esigabeni sethu esilandelayo, wothi sikhangele eza kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Mohamed Abdullah Mohamed wela kweleSomalia ugqibe uhambo lwakhe lwensuku ezine kwele Kenya lamhlanje. Ekhona ngale uthole ithuba lokukhulumisana lezizalwane zelizwe lakhe esezihlala esikolweni salelo lizwe iNairobi, ezichasisela ngobunzima obubhekane lohulumende wakhe ikakhulu obuvela emazweni ama-Arab. Samukele ngenjabulo enkulu isinqumo somthethandaba waphezulu wakwele Botswana sokuthi uhulumende aqhubekele phambili enguye obona ngokwabelwa kwabaphila legciwane lengculaza amaphilizi lemithi yokuvimba kumemetheka kwegciwane emzimbeni eyama-ARVs. Abasakhulayo bakubulawayo babe lomhlangano lenkokheli yezombusazwe abayivotela ngokhetho lwanyakenye besithi kumele igcwalise izithembiso ezayenzayo lapho ikhankasela ukuthola usekelo lwabo. Udaba olukhulu oluphume kulomhlangano ngelokulwisana lodubo osolubhahile eZimbabwe olwenkohlakalo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkokheli yezombusazwe yakobulawayo ivume ukuhlangana labatsha lamhla ngenjongo yokuhlaziya ukubona ukuba inkokheli le isisebenze okunganani ekugcwaliseni eyakuthembisayo. Unkosikazi Marilyn Sibanda, okhangela ngezomthetho kunhlanganiso yeTransparency International Zimbabwe, uthi bakhangelele ukulimukisa abantu ukuba babekwazi ukuthi yini inkohlakalo lokuthi iphathwa njani nxa ithe yabonakala.
Sikhangelele ukukhaliphisa abantu ukuthi bebekwazi ukuthi kuyini ubugwelegwele
ugwele gwele buripotwa ngapi. Singalwisana njani lobu gwele gwele, bebekwazi ukuthi vele ubugwele gwele kwini i-corruption.
Umnumzana Ntando Moyo oweqembu lokulibazisa uZulu ele umahlekisa comedian uthi njengobulawayo bebekhangela ukuthi yikuphi inkokheli esezikwenzile kulokho abakuthembisayo ngesikhathi sokhetho.
Uhlelo lwethu lolu olweshet accountability esingathi thina ikuziqoqa njalo ukuthatha isitokhu sokuthi njengabantu bakobulawayo sikhangele ukuthi inkokheli zethu ziyasenzela yini lokho ezathi zizasenzela khona kukhetho. Ikanti njalo thina njengozulu kabulawayo senzani ekusizeni ukuthi inhlelo zokuqhubela phambili ubulawayo ziqhubekele phambili, ngokuba nezikhathini eziningi senanzelela ukuthi abantu bayasola inkokheli, ikanti lathi silomlando wokudlala njengezakhamizi ekubeni inhlelo zakobulawayo ziqhubekele phambili.
Omunye wabasakhulayo unkosazana Nomsa Dube uthi lamhla bathole ithuba elihle elokuxoxisana lenkokheli yakobulawayo.
Siyabonga ithuba esiliphiweyo ukuthi sixoxisane labo MP bethu kanye lamakhansela. Namuhla sibabuzisile ukuthi okubambekayo okwama-youth asebekwenzile kuyini, ngoba sithona sisizwa ukuthi kule fund yama-youth kodwa thina asiyitholi. Siyabhala ama-project proposal kodwa ukuthi asikaze sithole impendulo evela phezulu. Asisakwazi ukuthi i-corruption eyenzakalayo yini, ngoba lokhu abakuthembisayo asikuboni kufezeka.
Omunye wabakhulume emhlanganweni lo umeli wenkulumane yedale lephalamende engowe-MDC umnumzana Kucaca Phulu uthi izikhalazo zabatsha zemisebenzi bazizwile.
Abantu abasha bengisebenza labo kakhulu umnyaka wonke lo. Into eqhathekileyo singase sigume impilo yabantu abasha ikubana kumele sibatholele imisebenzi. Ungakhangela kubhajethi le khona ibi-week kakhulu ekukhulumeni ngokuthi bakreate imisebenzi emingaki, njalo bakhangelele ukuthi bazakreate imisebenzi emingaki. Kubonga ukuthi wasesikhangelele i-empowerment le-job creation. That's not enough. We want ukuthi sibe lama numbers le-plan yokuthi sifuna ukucreate imisebenzi emingaki, ngoba basically abantu bonke abatsha abasenkulumane about 90% of the abasebenzi inye into engekoyo akula ma-youth center lapho abangadlala khona bashowcase i-art yabo.
Inhlanganiso ezehlukeneyo bezihlanganise intsha yakobulawayo lenkokheli zabo ukuthi baxoxisane, lapho inkokheli bezibuzwa ukuba sezenzeni ezigabeni zazo. Kube lithuba elihle kwabatsha ngoba benelise ukukhalaza ukuba sebefuna izithelo ezibambekayo kunkokheli, njalo udubo lwenkohlakalo lungaqhubeki. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
It was a Friday, my darling.
Uhlelo Woza Friday kuliviki sileqembu elizibiza ngegama lokuthi Insiza Express Band elicula umdumo wechibilika abanye abawuthi yirumba becula bese flabuso. Asizweni uEzra Jesus Banda ixoxa lo Sikhutshiwe Dube omele leli qembu.
Imfilabuso yazakala kakhulu ngomculi owayedume kakhulu uMuyi uMarcos Banda. USikhutshiwe Dube weqembu le-Insiza Express Band uthi uMuyi nguye wabathunukayo ukuthi balandele enyaweni zakhe, njalo uchaza ngegama laleli qembu ukuthi lavela
ngani.
Gama legruphu salikhetha ngesiqinti esihlalakiso okuthiwa Insiza District, yikho lathi sathi Insiza Express Band. Kuzobuya i-album leyi ngeyokuqala esiyirekhodela onyaka okuthiwa Ukuzinakekela, okugoqela ingoma ezithi Ibhoso Yibhoso Labo Vuka Ndoda.
Ngiyakhumbula amagama embazali ela ngitshela wona ngisakhula.
Iziginci zenu zicacada kamnandi weDube. Awusitshele ngabanye bakho kuleli qembu le-Insiza Express.
Ma backings vocals ncediswa ngu-Ivansi edlala yona i-lead guitar. Kuzokuthi uhlalani Ngwenya nguye odlala i-rhythm guitar. UNoel Joe Dube udlala i-sub-rhythm. UProgress Kheswa Ndlovu udlala i-bass guitar. UKosana Dube udlala ama-drums. Kuzokuthi uNtokozo nguye osigidelayo. Iqembu leli lisungulwe ngo-2011 kogodlwayo.
ka ma window to salubonu du ma window to salubonu du ma window to salubonu
hay mdoda uyazizwa ukuthi sithini lohlelo waza waza Friday's Lane Sis Express Band. Lithi lithakazelela izingoma zabanye abaculi beZimbabwe yikho nje livayindela kanje
kulo Jazz Marabini oMarcos Banda indolwane Super Sounds oChessy Skuza yikho kwenza sacina sesihlabela okwenza sakhetha umdumo lowo sabona ukuthi uMarco njoba sedlule emhlabeni ngcono sisale sivuselela thina njalo futhi umdumo lowo sasizwisisa ngezo abantu nje besemukela besithi hayi umculo wethu umnandi kakhulu njalo futhi ule message emqoka
ukagathekile usinakekela impilo yakho nawe longane wakho
njengoba sithembayo isikhathi sedlule ngumangoye ungaphosayela ukugcina ubalaleli ngalesi sikhathi
cela usekelo kini lathi ukuze sithuthuke kwezomculo besikhangelele ukuthi kule inyanga ezayo uDisemba silontshe i-albhamu lethu sicela usizo lwenu ukuze litholakale i-albhamu leli kwindawo ezithiyethiyeneyo eFlabhuzi lizathola idiski leli kosigida investment inamba zethu 0775 703 757. Siyabonga
ukagathekile kusinake
ziyagijima ingoma zakhona umdumo wechibilika baba asokuchaya ithabathaba lokhu bengikwenza nginosikhutshiwe Dube omele insiza Express Band ibesikhotshise labo kuhlelo waza waza Friday mpela sonto emnandikini lonke igama lami ngu Ezra Jesus Banda.
Ezemidlalo umqeqeshi weqembu lenguqwela Highlanders uHendrik Peter Dishong uthi engasuthiseka kakhulu nxa iqembu leli lingabuja imidlalo yalonaka lihlezi endaweni yethoba nembili engalaneni yemiklomelo esigabeni saphezulu eseCastle Lager Premier Soccer League. UJoseph Njanju usethulela lolu daba.
Iqembu leHighlanders lizadibana leqembu eliphethe isicoco seCastle Lager Premier Soccer League leFC Platinum kusasa enkundleni yemandaba. Njalo umqeqeqeshi weqembu leBosso uHendrik Peter Dishong utshele intatheli izindaba zemidlalo namhla ekuseni ukuba ukhangelele ukuba lomdlalo ube nzima kakhulu njengoba iqembu leFC Platinum lifuna ukuvikela isicoco seLeague. UDishong uqhubekele phambili wathi yonke imidlalo iqembu lakhe lizayidlala isoze ibe lula, kodwa yena okumthokozisayo yikuba lokhu akuqhatshelwayo sowakwenelisa.
I'm happy when we finish as number 8. When we finish as number 8.
Ungangithokozisa uqede imidlalo yalonyaka sihlezi endaweni yethumi lambili engalaneni yemklomelo. Ngoba mina iqiniso yikuba ngaqhashelwa ukuba ngihlenge iqembu ekugunyulweni kusigaba saphezulu. Okunye esenelise ukwenza njengeqembu yikuba abalandeli babuye ngokunengi enkundleni njalo lokhu siwenelise ngokudlala ibhola elijabulisa izibukeli.
Iqembu leHighlanders lizadlala leqembu leManyika Diamonds ngemva komdlalo walo lele FC Platinum kuthi kumidlalo yalo yokugcina elizadibana lele Bulawayo Chiefs kanye lele Chapungu. Kusenjalo iqembu leHighlanders lizabe lingela umgadli walo elimthembileyo uPrince Dube, yena oyingxenye yeqembu lesizwe elaziwa kakhulu ngegama elithi Warriors, lona elizadibana lele Botswana namhla ntambama emdlalweni womncintiswano we 2021 Africa Cup of Nations. Iqembu leli liza wala lilokhu lindawonye ngemva komdlalo wanamhla ntambama lilungiselela ukuyadlala lele Zambia ngolwesibili oluzayo kumncintiswano ofanayo. Iqembu lesine elikwisibaya sikagroup H ngele Algeria, lona elibhaxakule ele Zambia nge-5 kanya emdlalweni odlalwe namhla. kweminye imidlalo yesigaba seKasilaga Premier Soccer League ekhona kulimpela viki. Iqembu le-Tail 1 lizemukela le-Triangle United ngase-Ascot. Iqembu le-Chicken lizadibana le-Lewange ngase-Luveve. Iqembu le-Herentals lizadibana le-Mushwane Stars ngase-National Sports Stadium. Kuthi iqembu le-Ngezi Platinum Stars lizadlala le-Chapungu ngase-Baobab. Yonke le midlalo izadlalwa ngomgqibelo ukuthi ngensonto iqembu le-Manyika Diamonds lizemukela le-Bulawayo Chiefs ngase-Vengere. Iqembu le-Dynamos lizadlala le-Black Rhinos ngase-Rufaro. Iqembu le-Yada lizangqinana le-Caps United ngase-National Sports Stadium. Kuthi iqembu le-ZPC Kariba lizadlala le-Harare City ngase-Nyamunga. Ngiyimele i-Studio 7 ngikobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Asikithi sesidliwa ngumango sesilivalelisa okwamanje. Olivalelisayo ngu-Praxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.